Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, mbudzi 21, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi wedare reHigh Court Judge Tawanda Chitapi vanombomira kuzivisa mutongo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato reCCC richiti vari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu havasiyo mubato wechigaro ichi. Kanzuri yeguta reHarare iwe nameya nemutevedzeri wake vatsva zvichitevera kudzingwa kwaive vaive meya weguta iri vaIan Makone. Vechidiki vakawanda munyika zvikuru vanopikisa hurumende yeZANU-PF votya kubuda pachena sezvo kubuda pachena kuchigona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi nhasi vambosendeka parutivi mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC yekuti vasengezo chavangu avo vari kuzviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri havana masimba ekudzinga nhengo dzebato iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitapi vati vachapa mutongo uyu panguva shoma inotevera kunyange hazvo vasina kuzivisa musi mushure mekunge gweta reCCC vaobeishava nevanga vachitungamirira magweta vachavangu vaLouis Uriri vapa zvichemo zvavo kudare panyaya iyi. Vashava vabvuma kuti zvindo zvaitika mudare.
Taenda mudare tichiti isusu mutongi tibatsireiwo taita nhau yemurume anonzi chavangu angwere kana anyuka sehoa tisingazivi kwaanobva nako uye kwaari kuenda, asi unhu hwake ndehwekuti ari kufamba achirikola mamembers eCCC kubva kuparliament kubva kucouncil zvinova zviri kunze kwemutemo. Saka tatidare tibatsireiwo musunge maoko emurume uyu aregedze kuramba achiita recall mamembers eCCC. Saka dare ranzwa chichemo chedu rikanzwawo zvataurwawo nemagweta avachavangu rikati ayo ndinodawo mukana wokumboverenga zvamataura nekumboitawo research yangu ndozokupai mutongo wangu. Saka mutongo unonzi waitwa reserved, tichazoudzwa kana waredi.
Mudare vashava vati gwaro rebumbiro remutemo rakaunzwa kudare richinzi ndereCCC riri kubudisa pachena kuti pane dzimwe nzvimbo mugwaro iri bato reCCC mari riri kunzi navachavangu ndiko kwavakafanobata chigaro chemunyori mukuru riri kunzi Movement for Democratic Change. Vashava vaudza dare kuti hazvigoni kuti mapato maviri aya anoti reCCC neremDC abatanidzwe vachiti mapato maviri akatosi yana uye akakwikwidza musarudzo dzanyamavhuvhu zvakasiyana. Vashava vaudza vatori venhau kuti kuCCC vachavangu havazivikanwe, asi rimwe remagweta avachavangu vanxovani Stole vati hapana musiyano paMDC Alliance neCCC.
Hapana musiyano between the two. This one moved from what it is. Yakabva kwayanga iri ichiuya kwairi. So you cannot differentiate the two. It's just rebranding. Wachinja hembe. Auchinji kuti ndiwe zvauri. Kana munakasarudzwa. Even here chamisa ana kusarudzwa. maybe mistake yakaitika ndeyokuti is now bigger than the party because munhu wese akutoti achatauri slogan yepati akutoti ngapinde mukomana
vastole vati vamirira pachataurwa mutongo navachitapi magweta ngakamirira gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando pamwe nevatungamiriri vematare senate nenational assembly audza dare kuti achangoteverera nyaya iyi uye achagutsikana nezvinenge zvapiwa nedare vachavangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare renational assembly senate nemakanzuru muna gumiguru nhengo makumi mana nembiri dzematare national assembly nesenate dzadzingwa navachavangu kusvika pari zvino uye makanzura makumi masere nematanhatu munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino asi dare rehigh court kubva chipiri chapfuura rakambomisa kwenguva shoma vachavangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Guta reHarare nhasi ravana meya mutsva pamwe nemutevedzeri wake mushure mekusarudzwa kwava Lovejoy Chitengu veTCCC vari kanzura weward 36 sameya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kudzingwa kwava Ian Makone pamwe nemutevedzeri wavo Muzvare Kudzai Kadzombe nevari kuzviti ndivo vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change TCCC vasengeso chavangu. Mumashoko avo ekubvuma kutungamirira guta vachitengu vati hapana chekupemberera sezvo vakanga varipo vakadzingwa zvisiri pamutemo.
Chekufara hapana chekupemberera nekuda kwema recalls arikuitwa zvisiri pamutemo. Tiri pano nekuda kwekuti meya vedu vatakasarudza vakabviswa zvisiri pamutemo, so hapana chatinogona kuti tipemberere. Asi kungofambisa basa riende mberi, pavakasiyira panga pagara paine urongwa hwanga huripo hwekuti tigadzirise matambudziko ari muguta. Saka isu tichangotangira ipapo topedzisa basa ranga riri kubatwa.
Vachitengu avo vati vacharamba vachikoshesa nyaya dzemvura nekurwisa chirwere chekorera muguta vakaramba kusaina tsamba yekudzingwa kwavo vhiki rapera paakadzingwa mamwe makanzura sezvo zita ravo rakanga rakakanganiswa kunyorwa rakanzi Chitegu. Vati zita raivepo rakanga risiri ravo.
Pane zita randakangoona riripo ranga riri kufungidzirwa kunzi nderangu, asi takazoti tatarisisa taongorora matsamba nekuzoonawo zvakare kuti zita ranga risiri ravo. Saka nhasi ndiri pano. Isu hatityi kana kuvhunduka nekuti simba redu rinobva kuvagari, simba redu rinobva kumaresidensi. Maresidensi vakatituma ndiko kwatinodzokera kana pachinge paita dambudziko.
Mabharano wekanzuru vahosa yachisango vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo sarudzo dzafamba zvakanaka, kudzingwa kwevatungamiriri vekanzuru kunodzorera mabasa shure.
Kanzuru inoshanda ndingati nemakumbo maviri. Pane maofficials vanosarudzwa nevanhu, poita maofficials vanoapointwa zvakaita town clerk nevamwe vese vashati. Saka ava vanotibatsira kuti mapolicies atinenge tichida nemaresolutions atinotsvaga vakatipa kuti tigone kushanda. Saka zvinodisturba hongu nekuti maonero anosiyana kana vanhu vari muofisi.
Vachitengu vachatevedzerwa pabasa naMuzvare Rosemary Muronda avo vasarudzwa kuva mutevedzeri wameya weguta reHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvagari kuti vanotambira seurongwa hwokuti vave nameya mutsva uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Israel neHamas dzapa chiratidzo chekuti dzave pedyo nekupedza chibvumirano chekuregerera nhapwa dziri mumaoko echikwata cheHamas muGaza, kunyange hazvo pasati paziviswa zvizhinji zviri pamusoro pechibvumirano ichi. Hurumende yeAmerica yakatara kuti Hamas chikwata chematororo. mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vaudza mauto akamirira kuenda kuhondo kuti vari kubudirira vachiti havafungi kuti zvakakosha kuti vataure zvizhinji kana panguva ino, asi vachiti vane tarisiro yekuti pachave nenhau dzakanaka. Mukuru wesangano rinoona nezvevasungwa muPalestine rePalestine Prisoners Affairs Authority vaQuadrafes vati chibvumirano chekupana vasungwa chinosanganisira kuregererwa kwevana 350 pamwe nemadzimai 72 vekuPalestine vakachengetedzwa neIsrael. Israel inoti zvizvarwa zvayo 240 kana kuti 240 zviri muutapwa weHamas, 50 avo ari madzimai nevana. Pamusoro pechibvumirano chekuregererwa kwevakapambwa, pane urongwa hwekuti kurwisana kumbomira kwemazuva 5 kunyange hazvo vamwe vatungamiri vari kukurudzira kukandwa kwezvombo pasi. Ukuo paramende South Africa iri kutarisirwa kuvhota kuti yodzinga here kana kuti kwete muzinda weIsrael munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaimbo yemukuru wesangano rinopa rubatsiro reChristian Care vari mufundisi wekereke United Methodist Church vaForbes Matonga.
Tinoda kuti titange nekutenda Mwari kuti zvakadaro izvozvo zviri kuitika. Pese panofa munhu kana mumwe chete zvake, tinofanira kusuruwara. Ende kugara muutapwa hwemhando iyi kunoshungurudza zvikuru, sezvatinoona kuti vari kunze chaivo vakasara vari kunze kweutapwa, mhuri dzavo dziri kushungurudzika kwakuzotiwo ivo vanhu vacho. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinotambudza. Saka kudairo kwedu nekunamata kuti dai vakatobuda vanhu ivavo vachiri neutano hwakanaka, nekuti chokwadi vasungurudzwa mazuva aya awanda. Saka tinoda kuti titende waita kuti hurukuro idzi dzisvike ipapo kuti tiite hope kuti pane agreement ichaitika.
Tiri kuonawo kuti pane urongwa hwekuti rubatsiro runge ruchibvumidzwawo kupinda munzvimbo dzine hondo zvakaita semuGaza. Israel yakazivisa kuti ichange ichingomira kweawa rimwe chete pazuva. Zvii zvamungataurawo?
Ndiri kufunga kuti izvozvezvo it's unfortunate, nekuti sekudziva kwatinoita kana tichiti humanitarian aid, tiri kureva kuti tiri kupa chikafu ichi nekuti munhu haafaniri kufa nenzara. Ende vazhinji vanopinda mukutambudzika kwemhando iyi havanei nemagakava anenge achiitwa nevaya vatingati mapoliticians kana kuti vezvehondo, mamilitary personnel. Saka chokwadi tinenge tichitarisira kuti vanhuwo zvavo ngavawane ruyamuro, ngavawane rubatsiro. Asi isusu tinofungidzira kuti presha yakawanda ingadai yakaiswa kuHamas panguva inei, nepamusana pekuti izvi kana zviri chokwadi zviri kubuda zvekuti vanoenda vochera mwena pasi pezvipatara, vochiisa masoja ohwanda muvanhu, yaunonzi kuita vanhu human shield, I think izvozvo zvinoda kuti zviitwe condemn. Ende nguva nenguva vanhu vanoda kuti vaitwe respect kuti matakitiki emhando iyi anoita vanhu munjodzi zvakadaro asawanike papakati pedu.
Tiri kunzwa kuti paramende yeSouth Africa ine urongwa hwekuvhota kuti vodzinga here kana kuti kwete muzinda weIsrael munyika iyi. Munoti nedanho iro ririkuda kutorwa neSouth Africa?
Ndiri kufunga kuti kutora extreme handizivi hangu kwaadvisizwa kuri kuita vanhu vemuSouth Africa nekuona kwavo. Asi rega handitange nekuda izvi kuti vanhu veSouth Africa vakarwadziwa neapartheid, no doubt. Ende vanhu vekuSouth Africa vakaita ukama nevatungamiriri vePalestine vanoita ana Yasser Arafat vaya munguva idzo vakanga vari kurwirawo rusununguko rwavo. Saka vane atingati mahistorical ties nevanhu vemuPalestine. Asi ndiri kufunga kuti South Africa iri kuriska kuzvipinza muhondo dzisinei nayo, nepamusana pekuti Israel yavari kutamba nayo iyi ishamwari yepamwoyo yana America.
Vanga vari vaimbo vemukuru wesangano rinopa rubatsiro reChristian Care vari mufundisi vekereke United Methodist Church vaForbes Matonga vari parunare kwaMurehwa kumashanland East nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuRepublic of Congo inoti vanhu vangangosvika makumi matatu nevanomwe kana kuti 37 vafa mushure mekutsikirirana mune imwe nhandare yemauto muBrazzaville, umo vechidiki vakawanda vanga vaungana vachiforera mabasa. Muchuchisi mukuru wehurumende vaOko Ngakala vati pachaferefetwa chakonzera tsaona iyi uye vadawo kuziva kuti sei chiitiko ichi changa chichiri kuenderera mberi kusvika pakati peusiku. Vatungamiri veBritain neSouth Korea vari kutarisira kusimbisa nyaya dzekutengeserana nekuchengetedzwa kwenyika dzavo pakati penyika dzavo parwendo rwemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol kuBritain. Mifananidzo yekutanga yevashandi makumi mana nemumwe kana kuti 41 vakadhirikirwa nemugero wavaiwaka mudunhu reUttarakhand kumaodzanyemba kweIndia yatanga kuonekwa nhasi, apo zvikwata zviri kuedza kuvanunura zvakwanisa kutaudzana navo zvichivaona. Vashandi ava vaiwaka mugero weurongwa hwemugwagwa mumakomo eHimalaya, apo chidimbu chemugero uyu chakaondomoka musi wa12 Mbudzi. Vhidhiyo yaburitswa nehurumende inoratidza varume ava vakapfeka nguwani dzekudzivirira njodzi mumusoro kana kuti mahelmet pamwe nembatya dzebasa. Vechidiki vakawanda munyika, zvikuru vanopikisa hurumende yeZANU-PF, vanoti vave kutya kubuda pachena kuti vanotsigira bato guru rinopikisa, sezvo kubuda pachena kuchigona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Kutaura kwevechidiki uku kunoitika mushure mekuwedzera kwenyaya dzevatsigiri vemapato anopikisa vari kupambwa, kurohwa zvakaipisisa kana kuurayiwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wechidiki, muzvare Mashiyasa Mupambi, avo vanogara muHarare, vanoti zviri nani kuchengetera bato ravanotsigira mumoyo vozongozviratidza musi wekuvhota, sezvo zvava kutyisa kubuda pachena kana uchitsigira bato rinopikisa.
Zvinoita sekuti tanga tava kumbofamba nenzira yakanaka yekuti vanhu vanoremekedzana nekusiyana kwemapato avo, asi tava kudzokera munguva yeFirst Republic yazvaityisa kunzwika uchitaura nezvematongerwo enyika. Asi zvakanakawo kuti munyika vanhu vese vasununguke kutaura nezvavanoda nenzira inobvumidzwa neconstitution yedu yeZimbabwe.
Mumwe wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change, CCC, vaStephen Sakozi Chuma, vanoti zviri pachena kuti ZANU-PF ndiyo iri kuchikisidzira kupamba, kurova pamwe nekuuraya vanoipikisa.
Chinonyanya kusuwisa ndechekuti avo vacho vari kutungamirira hurumende ndivo vanoti vakanga vari muhondo yechimurenga vachirwira kodzero dzevanhu, asi vava kushandisa zvimwe chetezvo zvaishandiswa nehurumende yemumbimbindoga yevachena yekupamba avo vanopikisana nemaonero avo. Asi atingangoda kukurudzira vechidiki ndechekuti aiwa ngatirambei takashinga tizvisunungure pahurumende yemumbimbindoga yeZANU-PF iyi.
Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF vaPeter Matangi vanoramba kuti bato ravo ndiro riri kukonzeresa mhirizhonga mune zvematongerwo enyika.
Chatinotarisira munyika kuva kwerunyararo, kuva nekugara zvakanaka nekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu zvinova zvinhu zvinogara zvichikurudzirwa nemutungamiri wedu Purezidendi Emmerson Ndabudzwa Mnangagwa.
Svondo rapfuura, mutsigiri weCCC vatapfuma neimasaya vakapambwa vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Masondo matatu adarika, imwe nengo ye CCC, uye vari mumiriri webato iri mudarere National Assembly, vata kudzwa ngadzi wore, vaka pangwa vaka rowa zvakaipisisa, nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Kunyange musori akaburitswa pavideo yakatorwa navangadzi wore, achizikamwa, munhu uyu asati asungwa. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yekupambwa kwavangadzi wore ichiri kuenderera mberi, uye mapurisa achazivisa veruzhinji zvavachawana. Munyori mukuru wezvevechidiki mubato reMDC vaAlbert Sanyika vanoti nekuda kwemhirizhonga iri kuitika munyika, vechidiki vanogona kuodzwa moyo wekunovhota musarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC.
Ndinoona izvi zviri kukonzeresa kuti zvoni ava vechidiki vava vanoregera kuparticipata mune zvekuita nezvematongerwo enyika. Zvakare takatarisana nemabielections aya, ndinoona kuti zvoni vechidiki vachabuda vachienda kunovhota vachange vari vashoma.
Wechidiki wemuHarare ane bhizimusi rekutengesa zvipfeko Muzvare Rumbidzai Mbofu vanoti havaoni chakaipa kuti vechidiki vasarudze mapato avanoda ezvematongerwo enyika.
Mumwe neumwe nyika yedu ngaizame kuva democratic. Uyo weCCC, uyo weZANU-PF, tese tobatana tikatozivana kuti aiwa uyu ari kusupporta ningi, uyu ari kusupporta ningi, ngati tongobatanai because at the end of the day we are all Zimbabweans.
Mukuru wesangano rinoshandisa mitambo kukusha shoko rekubatana kune vechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vanokurudzira kuti vechidiki vasakangamwa chitsidzo chavakaita chekuchengetedza runyararo sarudzo dzanyamavhuvhu gore rino dzisati dzaitwa.
Tinoona kuti vechidiki ndo vanenge vari pa4front vachishandiswa sematools of politically motivated violence, uyezve ndo vanenge vari kumberi vanosangana netsaona dzinozowanikwa mumhirizhonga idzi. Uyezve tinoti tinokumbirisa vakuru vemapolitical parties kunyanya vechidiki ngavasumuke vaite denounce nyaya dzeviolence.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvevechidiki dzinoti hadzioni vechidiki vachibuda neuwandu hwavo kunovhota mwedzi unouya sezvo zvinhu zvisina kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mumakore akawanda adarika nguva ino yegore, ndiyo nguva yainyanyochema vashandi vehurumende kuti vari kubirwa sezvo vezvitoro. Iriyo nguva yavaimirira kuti vagokwidza mitengo yezvinhu. Chikonzero chiri chekuti vashandi vehurumende pamwe nevashandi mumakambani akawanda vanenge vapiwa mari dzematendo kana kuti dzemabhonasi. Asi gore rino midzimu namwari vanenge vari kuvatarisira sezvo pasina kukwidzwa kwemitengo kwati kwaitika, kunyange hazvo vashandi vehurumende vakatotanga kutambira mari dzemabhonasi idzi idzo dziri kupiwa mukati memwedzi miviri. Sachigaro wesangano guru rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vanoti chiri kuvafadza ndechekuti mitengo yezvinhu inenge iri kufambirana nezviri kuitika.
Zvandiri kureva ndezvokuti makore ese tinositi kana tapiwa bhonasi zvinhu zvese zvinobva zvakwira chaizvo. Kukwira zviri kukwira zvichikwira nereti, asi chaita kuti tisaone kukwirawo kwazvo ndezvekuti tiri kutambirawo mari yedu ine uremu yatinoshandisawo kune zvinoda maUS dollar, uye yemalocal currency tinoshandisawo kune zvinoda local currency, zvichireva kuti vashandi vaya vaisimhanya kublack market vachinotsvaga mayusa havachadaro nokuti mari yavari kutambira mayusa. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvamuri kuona zvaita kuti zvinhu zvistabilize.
Izvi zvinotsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara. Vanoti pari zvino hapana shanduko yatiyaoneka pazvitengeswa kubva zvapiwa vashandi zvikuru vehurumende mari dzemabhonasi.
Chatongoona ndechekuti vazhinji vezvitoro wakungo seta maprice awo in USD but woshandisa rate rinenge riripo, especially maofficial kana maformal retail outlets. Then kana ari mainformal varikungotengesa in United States dollars. Saka shanduko inotongouya chete kana exchange rate yadepreciata. And exchange rate inogona kudepreciata pakaita liquidity injection yakafana even iyo mabonus aya, especially in ZIM dollar terms.
Asi vanongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development, asi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera, vanoti zvimwe pada mitengo haisati yakwira sezvo vashandi vose munyika vasati vatambira mari dzemabhonasi idzi, kana kuti vezvitoro vari kumirira kunzwa zviri mubhajeti richaturwa kupera kwemwedzi uno nehurumende.
Tinowanzokuda kumirirawo futi kuona bhajeti richauya musi wa30 November. Ndo richatiudza kuti ivo vashandi vanenge vane mari yekushandisa yatingati tax free threshold inoenderana nebonus ravanenge vawana. Saka ipapo kazhinji kazhinji ndo patinozoona vezvitoro vaakuwedzerawo mitengo. Pane zvino mitengo ichakadzikama chaizvo.
Dr. Chitambara vanodzoka vachiti,
regai timboone nekufamba kwenguva kuti isipayama exchange rate anenge akamira sei, but pane mukana, pane possibility yekuti zvinhu zvinogona kuzoshanduka mumazuva anoteera.
Hurumende gore rino yakasiya katsika kayo kekupesanisa vashandi vayo munguva dzemabhonasi, ichitanga kupa vari muchiuto nemuchipurisa muna mbudzi, ichizogumisira nevarayiridzi pamwe nevamwe vashandi vose muna zviita. Rwendo runo hurumende yakapa vashandi vayo vose chikamu chekutanga chemabhonasi avo muna mbudzi, chimwe chikamu chichizopedziswa muna zviita unove mwedzi unouya. Hatina kukwanisa kunzwa diviri vezvitoro kuti vane tarisiro yekuzokwidza mitengo here, sezvo pataenda pamhepo mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira. Asi vakawanda vezvitoro vanonzi vave kutara mitengo yavo ichienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika weReserve Bank of Zimbabwe wezuvaro, izvo zvinoita kuti mitengo isanyanye kukwira zuva nezuva. Semuenzaniso, nhasi dhora rekuAmerica pamusika weRBZ ranga richitengwa nemadhora emunyika zviuru zvishanu nemazana manomwe ane madhora makumi manomwe nemana, kana kuti US $1 is to 5774 Zimbabwe dollars.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk chevechidiki cheThe Connection na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezvechirwere chekorera icho chinonzi chiri kuramba chichikwira zvikuru mudunhu reHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisaya noti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuwa ose. Sezvungu yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutongi wedare reHigh Court Judge Tawanda Chitapi vanombomira kuzivisa mutongo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato reTriple C richiti vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu havasiwo mubati wechigaro ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba ziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tatele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 21 lwezi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siphume court lapha esikudinga ecourt ukuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso likhona ukuthi abakhokheli iTriple C ngobani. Uthaba ngasimazi.
Umahluli weHigh Court udlulisele phambili inyathelo lokwethula isinqumo edabeni lapho abe-CCC bathi uMnumzana Sengizo Chabangu abamazi.
Indwangu njena umntwana iqala ukukhala ngathi uyathalasha ngabona umntwana indwangu nomthana yamdonsa ngathi yayigijimisa yaze yamchiya yayibaleka indwangu yamluma isilonda sakhona sithi yikho vele sengigoda ngoba ivrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa isiyale phansi la yangangicandiwe nje ngithola sefile umntana.
Zisele zikhuza umhlolo izakhamuzi zeWest Nicholson ngolesine lweviki edlileyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe i-18 months ngengavula. Amakansila weHarare namhlanje akhethe uMnumzana Lovejoy Chitengu okuba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umahluli womthetho ndaba waphezulu oweHigh Court oweHarare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho ibandla le-CCC elithi uMnumzana Sengizo Chabangu wazifaka ukuba ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli okungekho emthethweni. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezi sekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili, esinye esilethwe nguChabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaChabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uChabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo. Ekhuluma emthethwandaba weHigh Court, elinye igqwetha elimela i-CCC uMnumzana Agency Gumbo utshele intatheli zindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uChabangu.
Siphume court lapha esikudinga ecourt ukuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso likhona ukuthi abakhokheli iTriple C ngobani. UChabangu asimazi.
Uqhubeke sithi kusobala ukuba uChabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani nalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uChabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi uthi athathe intando yabantu abayitshengisa ngama-elections athi asebenze leZANU-PF bemunikele ukuthi ephume engu-leader we-CCC.
Kodwa igqwetha likaChabangu
umnumzana Ngobani Sithole uthe balethemba ukuba idale lizakupha isinqumo esizabathabisa.
Namhlanje sisenkantolo, inkantolo yobisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye CCC, abazithi bayi CCC lo chaba. Besithi bona uchaba ngukayiso member ye CCC njalo besithi kayiso secretary general. I CCC le sesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu CCC. Isile ni document esithi constitution ele 3 pages. I 3 pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuza signwa khona ukuthi i CCC isiyikhona kweyikokona. Ende kusayinwe ngu Nelson Chamisa. Leyo kasiyazi.
U Justice Dawanda Chitapi uthe uza kutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongo ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amakansila awe Harare namhlanje akhethe umnumzana Love Joy Chitengu uba ngumeya wedolobho leli, kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Ukukhethwa kwababili laba kuza ngemva kokuxotshiswa ezikhundleni lezo kukamnumzana Ian Makone lo msekeli wakhe unkosikazi Khudzai Kadzombe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla eliphikisayo ele-CCC. Umnumzana Sengezo Jabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba osengumeya omutsha weHarare uChitengu utshele intatheli izindaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxotshwa kwabantu esithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa uMakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber is taken a most unusual step.
Ufuna ukuba ngithi ngidane kakhulu ngoba abantu ababili abakhethwayo laba bomelelwe lesikhundla lezo uKhansela Makoni noKatsombe basebenza nzima kwesikhathana bengakaxotshwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso ye-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affecta sibili indaba ze service delivery because nxa sithina sikhangela indaba ye government i governance it's all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokuthi ukuthi kulama structural changes abenzakala nama systems within ama city councils lama councils akhona azatshintsha because i leadership quality lama leadership styles achiyene vele as individuals we know ukuthi izinto lezi zichiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe sisakhashana kakhulu lokuthi sibe lento econsolidated.
UMakone nonkosikazi Kadzombe ngabanye babantu abaxotshiswa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotelwa ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukaNcwabakazi nguChabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awePhalamende asewaxotshisile edale leNational Assembly leleSenate ukuthi amakhansila asewaxotshisile asengamashumi phosa ayizikhombisa 69 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ukhansila kaWard 8 koBulawayo olilunga lebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu namhlanje ukhethwe ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho. Umeya ngumnumzana David Coulthard. UNdlovu ungena esikhundleni esichiwe umnumzana Donaldson Mabutho. Yena ke uxotshiswe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengiso Jabangu. UNdlovu utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi uzasebenza gadalala.
Sokukhangele lokuthi kwenzakale akuyiwa ku-honeymoon kodwa sekumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakoBulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulohlupho lwamanzi, kumele ngincedisane nosodolophu David Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakwaBulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isiwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sitshintshe siahambelane lo mumo wakathesi, senzele oversight ku-management ye-council. Yikho khangelo izakhamizi ukuthi sikwenze, kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nganyanga iphela. Ngoba izakhamizi zilelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongqosela, siyacela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane ne-council ngokubhadala ama-rates nganyanga iphela. Kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillors zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council, ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi luyabe lungazwisiseki kuhle ngoba ukhansili inyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala, bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakuthi ihluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate kuyabe kufisa ukuthi ukhansili iyacabangela ukuthi kuyani inyanga wabhadala imali engaka, lali nyanga kuzamele libhadale imali engaka. Okuyabe sekudingakala-ke ukuthi sikhuthaze izakhamizi ukuthi ziyenze ama-meter readings inyanga ngenyanga, zihambise ukuthi zibhadalise imali yamanzi eziwasebenzisileyo.
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini, njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe isithini leyo mitha?
Yebo, indlu ngayinye ilayo imitha, kodwa-ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Okuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye isipala ukwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi, kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo, ngoba ma imithisile kuzenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi, i-estimate izabuyisa ithi usebenzisile, ngoba kazange kube kuphume kutatshe ukuthi wena amanzi awasebenzisanga leyo nyanga ngoba kungela mitharidini.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo omutsha, ubexoxa-ke lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Zisele zikhuza umhlolo izakamizi ze-West Nicholson eMathabeleland South ngolwesine lweviki edluleyo, ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe 18 months ngengavula zamazinyo ekamelweni yamluma yabaleka laye. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 enilitse ukuxhumana lonina walingani unkosazana Petronella Moyo esibhedlela seGwanda lamhlanje lapho alaliswe khona lo mntanakhe, lapho asilandisele khona okubedleleyo njengemuli.
Manje sendlini ngikoroba umntana esiyoningangasebhum namphakathi-bedrom then indwangangangena emnyango esithendleni indwangangena umntwana eqala ukukhala ngathi ngiyathalaza ngabona umntwana indwangunomsane yamdonsa ngathi ngayigijimisa yaze yamchiya yayibaleka indwangu yamluma isilonda sakhona sidikho vele seligoda ngoba ivrandi lami liphezulu so okuthi yona ukweqakwa isiyale phansi laye ngangicandi benza ngithola sefile umntana.
Lanxa abanekekela inyamazana zenhle abe-National Parks and Wildlife Management beya-ke bezidubule akubi le nguquko ebakhona kulokho kufuthelana osokukhona phakathi kwezinyamazana zenhle labantu elizweni jikelele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Abe-Israyeli labeqembu lebutho eleHamas abalwisanayo namhlanje babikwa beveze uba singaba khona isivumelwano sokuthi kukhululwe abathunjwayo yiHamas kanye lalabo abagcinwe ele-Israyeli abesiPalestina emangweni weGaza. Inhloko kahulumende yakwele-Israyeli umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa etshele intathelizindaba ukubana lesi sivumelwano sisalolongwa njalo amalungiselelo okulotshwa kwaso asekuzinga laphezulu ngakho ke balethemba lokwethulwa kwesaziso salesi sivumelwane. Umqondisi wenhlanganiso ePalestinian Prisoners Affairs Authority umnumzana Kodora Ferres uthe yena isivumelwano lesi sigoqela ukukhululwa kwabantwana abangamakhulu amathathu lengxenye 350 labesifazane abedlula amashumi athoba minembili 82 abesiPalestina abaphansi kwele Israel. Isibhedlela esikhulu eseGwanda sesibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwabodokotela labongi. Iningi labo asebechiye umsebenzi eZimbabwe besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ukusilela kwezindlu zokuhlala kulesi sibhedlela lakho kubikwa kungokunye ukuxotsha odokotela. U-Albert Ncube uphenduka enkundleni esipha lolu daba.
Lanxa isibhedlela seGwanda Provincial Hospital kumele sibe labodokotela abalithumi lasikhombisa 17, okwamanje kulaba yisithupha kuphela. Lokho kuvele namhla ngesikhathi umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni, unkosikazi Evelyn Ndlovu, esethekelela lesi sibhedlela ukuze ebone ukuthi sisebenza njani. Udokotela Shadre Gororo okhulume emele umqondisi wesibhedlela lesi uthi lanxa sekule ngcwethi zabo odokotela eGwanda Provincial Hospital kuningi okusilelayo.
It's real, particularly the issue of accommodation to our staff. I think we've made it home to our staff quarters.
Udubo lokusilela kwezindlu lapha kuliqiniso. Ngithemba lizibonele libhoda lapha ukuthi izindlu asinazo zilutshwane nxa siqathanisa lezisebenzi esilazo lapha. Lesi ngesinye sezizathu esidala ukuthi singatholi inani labodokotela esibafunayo. Okwamanje silabodokotela abayisithupha kuphela lanxa kumele sibe labalithumi lasikhombisa. Kungenxa yodubo lwezindlu silakho ukuthi silethe ingcwethi zabodokotela, kodwa udubo yikuthi akula lapho abangahlala khona.
Ugororo uthi ngaphandle kokusilela kwabodokotela abongi laba beneli ngoba iningi seliphume elizweni ngobuningi lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni aphetheya afana leBrithani leMelika.
We have a significant attrition now of nurses that are leaving, a lot of nurses that are retiring.
Abongi abanengi sebesukile kulele kuthi abanye ngabachiya umsebenzi, kungakho silodubo lokusilela kwabongi kanye labongi ababelethisayo. Nxa sikhangela abantu okumele sibancedise, kungakho kuyadingeka ukuthi kudingwe abanye.
Ngemva kokuzwa lokuzibonela umumo lapha, umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe kuyadanisa ukuthi isibhedlela lesi sibhekane lengxaki zonke lezi ezigoqela ukusilela kwemitshina yokusebenzisa lanxa iGwanda ehlezi phezu kwenotho yegolide elenjwa ngamankampani amaningi.
We are going to conscientize our population and our business community on giving back to the community.
Sisuka lapha sizafundisa uZulu kanye labo somabhizimusi ngokuqakatheka kokupha. Kuqakathekile ukuthi sibe kwazi njengezizwalwane zakuleli ukuze sigcwalise inkulumo kamongameli ethi ilizwe lakhe ngabanikazi balo. Yiloba yini edingakalayo ezibhedlela kasihlangane njengezizwalwane zakuleli, njengabalimi, njengezibamgodi ukuze sibambisane lohulumeni lokho okudingakalayo, kungaba yimthina kumbe izindlu.
Ngimele umsakazo weStudio 7. NgiseGwanda, Albert Ncube.
Amavinkili amancane akobulawayo aqhubeka esanda enzikini yedolobho kubangelwa ngabanikazi bezitolo asebe yabela abanini bamavinkili indawo lezi ezincane zokuthengisela esezihlukaniswe imiduli yamaplanka ebebahlawulisa imithelo ukuze labo bancedakale ukwehlisa ezabo indleko ngenyanga. Lokhu kubikwa sokudale ukuwa kwezitolo ezinkulu esezithola abathengi abalutshwane ngenxa yentengo zabo abathi ziphezulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanikazi bezakhiwo eziningi kobulawayo sebelomkhuba wokwehlukanisa lezi zakhiwo ukuze zifinyelelwe ngosomabhizimusi abancane. osomabhizimusi laba bathengisa loba yiphi impahla ongayidinga ezitolo ezinkulu ezigoqela ukudla, impahla yokugqoka lokunye. Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi abantu kumele besebenzisane amabhizimusi amakhulu lezitolo ezincane ukuze kungabi lokulahleka kwemisebenzi.
Isimo somnotho asimanga kahle. Amabhizinisi amakhulu ayehluleka ukuthi asebenze elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle lokuswelakala kwesimo esifaneleyo sokuthi basebenze. Nxa kuvalwa amabhizinisi amakhulu kuhamba imisebenzi, abantu balahlekelwa imisebenzi, kutsho khona ukuthi kuzakhwela inani labantu abangasebenziyo elizweni. Kuyanceda ukuba lezitolo ezincane, kodwa lezo zitolo ezincane kumele zihambe lezitolo ezinkulu ukuze abantu abangasebenziyo babe lamabhizinisi abo. Kodwa lokho esikubonayo ukuthi abantu baphelelwa imisebenzi.
Unkosikazi Nomathemba Mathuthu othengisela kwesinye isakhiwo esahlukaniswayo saba ngokungamavinkili akuncane uthi intengo zabo ziphansi, yikho iningi selithenga kibo.
Ngomumo okhona eZimbabwe wonke umuntu sebona kungcono ukuthengisa. Ngokunjalo sibona kungcono ukuthi nxa ulendawo ezivulwayo kulama space singene sizame ukuphila, ngoba phandle kunzima ukusebenza, ubaleka njalo lentengo zethu ziyabe ziphansi sesiqhathanisa lalezi ezikhona kuma supermarket amakhulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho ongumqeqeqeshi ekolitshini eNAS, uthi ukwanda kwamavinkili amancane kulimaza izitolo ezinkulu esezisehluleka ukusebenza ngendlela engazilethela inzuzo.
Inkinga yalokho yikubana kulimaza amavinkili amakhulu ayiwaqhatshe abantu abaningi. Njalo siyananzelela ukubana kwezinye indawo lalabo esithi ngama-suppliers sebevele baqonde kumavinkili amancane, ngoba labo belanda yona liyana i-US dollar esikhona ku-informal sector. Kuyona la mavinkili amancane siwabonayo ehluma-hluma indawo yonke, phose idolobho lonke nje jikelele. Sokuhlephuhlephunwa izindawo kubhaxiswa zona lezi izitolo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usebona kungcono ukuthenga emikotweni ngendlela yesiphatho abasitholayo.
Thina sesithenga emikotweni. Okwenza sithenga emikotweni ukuthi amashopu amakhulu lawo anjengabo Pick n Pay kwesisikhathi uthola izinto ezizingekho njalo lama-price abo ephezulu. Okunye futhi okusikhathazayo ngamashopu lawo amakhulu ukuthi nxa sisiyathenga siphatheka kabi la ama-till operators le indaba ye-change. So emkotweni is-best option ngoba bale customer care service yabo enhle, bakuphatha kahle la uzizwe nje ukuthi uzothenga.
Emavikini adlulileyo izitolo ezinkulu ezinjenge OK Zimbabwe, iTM Pick n Pay lezinye ziphume egcekeni zikhalaza ngokusabalala kwamavinkili lawa athengisela emigodweni kanye labathengisela endleleni. Abezitolo lezi bathi bona bathengisa ngedola leZimbabwe, kodwa laba abanye bathengisa ngeleMelika bengela abalawulayo. Phezu kwakho konke, amakhampani lawa athi abhadala imali eziningi ezigoqela ezamalayisensi kanye lemithelo kahulumende engabhadalwa ngabanye. Umgoqo omkhulu usekusetshenzisweni kwemali yakwamanye amazwe ezitolo ezingekho emthethweni kumbe ukusebenzisa intengo yemali yomkambo omnyama, kukanti izitolo ezinkulu zifakelwa imigoqo kumbe zihlale zibhekwe ngelihlo lokhozi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo
njengoba kunjalo.
Abasakhulayo abaningi bathi sebesesaba uveza ubana basekela aphi amabandla ezombusazwe elizweni kumbe ukuya emihlanganweni yamabandla abo. Besithi lokhu kufaka impilo zabo engozini kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC uMnumzana Tafumane Masaya. UTobias Mdzingwa usipha lolu daba.
Untanga bathi sebenanzelele ukwanda kwalabo abakumabandla aphikisayo abathunjwayo bechaywe kakubi njalo abanye bebulawa njengoMasaya. Omunye walabo abathi kungcono ukuhlala bengaziwa ukuba basekela ebandla liphi nguphephelaphi Maseko ohlala emzilikazi kobulawayo.
Hayi, mina ngikhululeke kakhulu ukukhuluma ngokuthi ngisupporta a People's Party nxa ngikhuluma labangani bami. Hayi khona in public spaces ukuthi ngiyahlangana ngikhuluma iloba ngubani sengimtshela ukuthi hayi mina ngisupporta le hayi ngikhona pho ngiyesaba.
Omunye njalo osakhulayo ohlala eLower Gwelo uNkosikazi Sipho Mlotshwa ongumsekeli weCitizens Coalition for Change usole abebandla leZANU PF esithi yiwo abathumba kanye lokuhlukuluza amalunga eCCC.
Ilizwe lonke liyakwazi ukuba abezanu yibo abaqala umsindo ngoba bethemba ukuthi amapholisa kanye lemithetho yendaba iyabasekela. La kubona ngaphuthi umuntu ophambaniselweyo nguye obotshwayo kodwa olecala etshiwa ezihambeni. Sifuna utshintsho lapha elizweni okokuncindezelwa ngababusayo khathesi hayi sokwanele.
Kodwa unobhala wabatsha kubandla leZANU PF kobulawayo uMnumzana Admire Masikati uthi ibandla lakhe letheswa amacala elingawaziyo.
Mina ngombono wami ezinye izinto ziyabe zizinto ziyabe zikhulunywa nje kodwa kungela evidence yokuthi mhlawumbe kukhona okunjalo okwenzakalayo. But nxa kukhona mhlawumbe abantu bengahlala phansi babonisane kube lendlela ezingayenziwa ngayo ukuthi indawo ezinjalo ziyilungisiswe.
Baningi abasekeli bebandla le-CCC abathunjwe kumaviki ambalwa edluleyo batholakala bechayiwe balimala kakubi abagoqela yena uThapfumane Masaya othunjwe ngabantu abaxatshangelwa ukuthi ngabeZANU PF. Kumaviki amathathu edluleyo ummeli wabasakhulayo edale lephalamende owebandla linye uMnumzana Thakutswa Ngatsiwore laye uthunjwe wachaywa kabuhlungu ngabantu ababehlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47 abaxatshangelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende ama-CIO bebambene labasekeli beZANU PF. Unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu, isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC, uthi ukubulawa lokuthunjwa mahlayana kwabantu kwenza ukuthi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe.
If you see someone ehlezi eceleni kwakho ethi uyayenza something, is saying something standing up for ever themselves or others or the right thing, then the next thing you see, that person esezithola ele dilemma. It's not wonke umuntu ongaba lesibindi to like do the same thing.
Ocumula indaba zabatsha uMqoqi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo njalo ekhokhela intsha yensonto angathandanga ukuthi ivezwe ngegama uthi okwenzakalayo elizweni kwephula ilungelo labasakhulayo lokuphatheka kwezombusazwe.
Sinenzelela ukuthi abatsha bayahlukuluzeka kakhulu njalo amalungelo abo okukhokhela amalungelo abo okuphatheka kwezombusazwe ayaphambaniseka njalo ekuphambaniseni kwabo. Sinenzelela ukuthi abasahlaliseki ngoba abantu bayabesesaba.
UMqoqi wengeze wathi uhulumende ulomlandu wokunakekela ilungelo lokungena kwezombusazwe kwabontanga.
Amanyathelo lawa angathathwa ngcono ngamapholisa kanye lemakhothi inkantolo zethu. Kube le mithetho sibili egxilileyo ebambekayo ukubana kungatholakali umuntu ebotshiwe kumbe ethethwe kumbe ethwane ethunjiwe uyajeziswa umuntu wenza leso sihluku.
Loba ilizwe likhangelane lokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo esigodlweni eHarare kobulawayo lakwezinye indawo, ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yokungathembeki kwenkundla yezombusazwe kungabangela ukuthi babe balutshwane ontanga abazavota kulolu khetho. Indaba zokuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezepolitiki besekela amabandla aphikisayo sezibhahile eZimbabwe kungenani ukuthi abakhokheli bamabandla ezombusazwe batshona bechumayela ivangeli lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mdzingwa.
Ku Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo kubana sizwe imibono yabo ngokusabalala komkhuhlane wesifudo esekholera elizweni jikelele. Lapho kulabantu abazinkulungwane ezidlula ezithoba minembili 8,000 asebebanjwe yiwo. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umahluli owe High Court udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho abebandla ele-CCCC abathi uMnumzana Sengiso Jabangu abamazi. Zisele zikhuza umhlola izakamizi ze-West Nicholson eMathebeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye yezelwe 18 months ingavula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.